anojairira vanhu komana uyu akandivinga kumba kwangu akanditretena nemashoko apo vachitamba nepfungwa dzangu ndakamutorera chamboko
chamboko
ini ndokuvhomora semunondo
Sister Bible
ndikati Satan
verenga weka
ini ndiri mukundi nokupfurikidza
verenga weka
man nemavanga takaboreswa
verenga weka
ngirozi dzake dzinondichengetedza aiwa verenga weka asi
haugoni kuverenga
Joko anoritika Satani Rinomuitisa manyoka Nosaka akananga kukereke Kunobira vafundisi Vakazosara vachiporofita chete Joko asizina Dzakazosara dzangove ndimi Asi Joko
Siro
Atina kuvinga ngano isu
Nae nukumira shoko
Atina kufambira ngano ka
Shuwa nipiwo shoko
Zaturo nakundo tino shidiniko
Nae nukumira shoko
Pamkuru kana mawana pulpet Regangu taura ziri ngano Moyo ye Zara inoda shokora mwari ndozwa tasira dzimba dzedu tinoda shokora mwari
mazvita eni mandi porofita
thank you
mazvita eni manonga tsono
thank you tokumbira shoko
tinoda shoko 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 shoko
Za mambo Jesu zvikanzi shandura matombo aite chingwa kuti Jesu akodya chimoto Jesu ndokuvhomora semunondo akamujunga neshoko zvikanzi zvakanyorwa kunyorwa zvakanyorwa kunyorwa munhu hangararame nechingwa chete asi neshoko ramwari Munhu hararame nechingwa chete Asine shoko ramwari Aiwa shoko munhu ndonobaya Unobaya mativi ose Aiwa shoko munhu ndonojunga Unobaya mativi ose Mai tokumbira
shoko Shu wakipeyo
Aiwa bisho
Mai tokumbira shoko
Sunday, to pay for
shoko shoko.